government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina kukadzi 8/2024. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reConsumer Council of Zimbabwe rakazivisa svondo rino kuti mari inodiwa nemunhu kuti ararame mumwedzi yewandira yakakwira. Rimwe sangano revadzidzi rezinasu ronyunyuta nemabatirwo ari kuitwa nyaya dzemari yedzidzo nezvikoro zvepamusoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reConsumer Council of Zimbabwe rakazivisa svondo rino kuti mari inodiwa nemunhu kuti ararame mumwedzi wandira yakakwira kuenda pamamiriyoni matanhatu nezviuru mazana maviri pamwedzi, kana kuti Zimbabwean dollars 6,242,051.65 kubva pamadhora emunyika mamiriyoni matatu nezviuru mazana matanhatu, kana kuti $3,628,994.20 mumwedzi wazvita. Izvi zvinonzi zvakanyanya kukonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika kana zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Vanoongorora zveupfumi vachitungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions, kana kuti Komaliso Zimbabwe, vaRejoice Ngwenya vanoti izvi zvichabata vashandi zvakanyanya, zvikuru avo vanotambira mihoro yavo nemadhora emunyika. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chokwadi ndechekuti Zimbabwe dhora rakapazwa kana kuparadziwa neUSA, nekuti holiday yakati yapera USA rakatanga kutsvagwa vana vacho, vanhu vachibhadhara maschool fees, vamwe vachitenga matiketi endege okuenda kuzvikoro. Saka zvakaisa dhora padhimandi, ndo zvakazoita kuti mutengo weUnited States dhora uchinzwa zimbond ukwirire. Saka kukwirira kunoita bond chienzaniswa nezimudhora ndo zvinokwidza mitengo, nekuti so bhizinesi kana vakunoreplacea maproducts avo vanenge vakutsvaga mabhondi akati wandei, mitengo yacho yokwidza kune vanotenga isusu maconsumers.
Tiri kuona kuti vezvitoro vakawanda vari kutengesa zvitengeswa zvavo nedhora rekuAmerica. Sei mitengo iri kuzopegwa kana vakuita zvavari kuita izvi iri mumadhora emunyika?
Aiwa, kana kuti pane kubvumirana kuripo mumarket kwatinoti tacit market agreement, kuti kana uchitenga zvinhu uchireplacea stock yako nemaUnited States dollars, kana wakuita costing nepricing unenge wakupraisa nemaUnited States dollars, dambudziko nderekuti rate yatinozopuwa nekumabhenki iyo inonziyo market rate, bank rate, haichafambirani nezvinodiwa nevanotenga for cost of replacement. Saka tingatoti panoti vana nemaprice distortions, mihoro yevanhu ainenge isingakwiri, nekuti mueconomics minina kuwedzera mawages nemaminimum wages ndo zvinokwidza mitengo yezvinhu. Saka ndofunga hurumende inongoti hatidi kukwidza mitengo yezvinhu, tivatione tikana takadepresa mihoro, vanotengesawo vacharwadziwa nokusengeta zvinhu, mitengo yorega kukwira. Asi hazvidaro muZimbabwe, nekuti inflation yedu inodriviwa neus dollar.
Pane zvamungaona here zvingaitika kutseketudzawo mihoro yevashandi kuti ifambirane nemitengo yezvinhu?
Tinonzwa matrade union vachitaura vachiti deno hurumende yadzokera kuna 2009 vashandi vachibhadharwa base salary yavo nemaUnited States dollars. Icho chiri chokwadi. Yorudee hurumende yakwanisa kuti yopinza maroyalties ese avanisa vati tiri mining nation dima minerals. Maroyalties acho opinzwa mumihoro yevashandi vehurumende kana vashandi vese. Nekuti kana vachivabhadhara nemazimdola vanenge vakunochinja mazimdola mublack market kuti vawane maus dollar. Saka chandingangorekomenda ndekuti dini hurumende yakonsida mabase wages.
Vanoona nezvemutemo musangano rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaFanuel Gona vachitaura parunhare naTaboka Ncube weStudio 7 vari kuHarare. Bazi rezveutano rinoti vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230,000 vabayiwa nhomba yekorera kubva zvakaparurwa chirongwa ichi musi wa29 ndira. Kwagutu kumasvingo vanhu vanodarika zviuru makumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 59,000 vanonzi hakuna munhu ati akanganiswa nenhomba iyi. Vanhu vanodarika mazana mashanu vafa nechirwere ichi. Mukuziya nezvenyaya iyi yechirwere ichi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga.
Ndinoona kunge mafambisirwo ari kuitwa kupa vanhu nhomba yekorera ane hurongwa hunenge hwatingati huri sound in terms of kutargeta mahotspots kana kunyanya kuunganira kumahotspot. Uyezve nyaya yokuti vari kuenda dzimba nedzimba instead of kuunganidza vanhu panzvimbo imwe chete. Zvinhu zviri scientific zvichabatsira kuti chirwere chekorera chisaramba chichipararira mumahotspots imomo mavanenge vasvika. Asizve sezviri kutaurwa neWorld Health Organization, cholera outbreak hazvirevi kuti yapera nokuti vanhu vabayiwa nhomba. Chinofanira kuitwa ndechekuti hurumende ngaichiita zvekuti vanhu vawane mvura yakachena nguva dzese. Vawane mvura yakachena yokunwa neyokubikisa nekugezesa nezvimwe zvakadaro munzvimbo dzese dzeZimbabwe. Uyezve iyi yekupa vanhu nhomba it's a short to medium term solution.
Ndechipi chirongwa chinofanirwa kushandiswa chinogona kubatsira kwenguva refu?
Long term solution ndeyekuti nyika yese zvayo yeZimbabwe kupi nekupi zvako vanhu varambe vachiwana mvura yakachena uye vachiita zvine utsanana kuimprova mazvimbuzi nekutizve kuve nemvura inorana inowanikwa mumatepi yakachena. Izvi ndo zvichaita kuti korera isacharamba ichipararira muZimbabwe gore negore. Endi zvinoda izvo investment yakakura chose in terms of water infrastructure.
Dr. Ranga, munofungei nebasa rekurwisa cholera raitwa nehurumende kusvika pari zvino?
Ndinoona matanha avaita iye zvino achibatsira for the short term and I'm glad they're excited nemaresults avari kuona. I think it's still too early to say that this will work unless they are able to cover the whole country very quickly. Asi matanha vari kutora iye zvino ngavarambe vachidaro.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga vange vari parunhare kuNorth Carolina. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akafanana nere Amnesty International atambira nomufaro danho ratorwa nehurumende yeZimbabwe rekuti mutemo wokutongerwa rufu ubviswe zvachose sezvo achiti unombunyikidza kodzero yokurarama kwevanenge vatorerwa mutongo uyu. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere.
Nezoro makurukota ehurumende akawirirana kuti mutemo wekutongera munhu rufu unofanirwa kubviswa zvachose pamitemo yenyika. Vachitaura mushure memusangano wemakurukota ehurumende, gurukota rinoona nezvekubuditswa kwemashoko vaJen van Muswere vakazivisa kuti matanho akanyorwa nedare reparamende ekuti mutemo wekutongera rufu ubviswe akagamuchirwa.
Cabinet approved the abolition of the death penalty and agreed that the circumstances.
Makurukota ehurumende akawirirana kuti vanhu vanoponda vamwe vakazvironga kunyangwe vaita mhosva yakakura ngavasapiwa mutongo werufu asi ngavatongere kugara mujeri kwemakore akawanda. Izvi zvinobatsira kuti tisambunyikidze kodzero yemunhu yekurarama.
Vachitaurawo nhasi pane mumwe musangano wekudzidzisa vatori venhau nezvemitemo yekutongera vanhu rufu, mumwe wevanoona nezvekushambadzwa kwezvirongwa, musangano reAmnesty International Zimbabwe, Muzvare Lucy Chivasa, vaudza Studio 7 kuti kutongera munhu rufu kuchikora kodzero dzemunhu uyu.
Isusu seAmnesty International tinotendera kuti kodzero yeupenyu ikodzero yakachengetedzeka isingafani kutorwa zvisinei nekuti munhu ane mhosva yaapara here kana kuti munhu ane waatadzira here. Tinotendera kuti munhu anofanha kuva ane kodzero yekurarama isingavhiringidzwi nenzira ipi zvayo, asi munhu achipiwa mukana wekuti kana ari anodzoreka odzoredzerwa nedzimwe nzira.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu, Advocate Tererai Mafukidze, vanoshanda neboka remagweta musangano reGroup 1 Advocates kunyika yeSouth Africa, vanoti kutongera mhondi rufu hakudzikisi uwandu hwemhondi.
Ndosaka tichiti kugura vanhu musoro harisiro solution. Chinhu chinodiwa ndechekuti tarise chinokonzerachi mhosva dzacho dzinozogumisira dzavapapa, tizame ikoko kugadzirisa ikoko.
Asi mumwe murume wechidiki wemuHarare vaLuke Chitsike vanopokana navamafukidze vachiti mhondi ngadziurayiwewo.
Ndinoona kuti nyaya yekuti munhu atongerwe rufu kana achinge auraya yakakosha zvikuru kana tichinge tichida kuti wanhu vasauraya nemunyika. Ini semunhu ndinobhiliva munyaya yavanoti pachirungu an eye for an eye, uyo auraya ngaaurayiwewo.
Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti dzimwe nguva vanhu vanotongerwa rufu vasina mhosva. Vaziyambi Ziyambi vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vagara vasingadi kuti vanhu vatongerwe rufu sezvo ivo vakapona nepaburi retsono munguva yeRhodesia, apo vakange vatongerwa rufu vakazoregererwa. Kuwirirana kumakurukota ehurumende uku kunoreva kuti mutemo wekutongerwa rufu wava kufanira kuchizeiwa zvakazara neparamende. Mushure mezvo, mutungamiri wenyika oisa runyoro rwake kuti uve mutemo. Kutaura kuno, mumatirongo mune vanhu 63 vakatongerwa rufu, uyezve mugore ra2005 ndipo pakapedzisira kuurayiwa munhu aive atongerwa rufu. Mumiriri wedziva rasekwa mudare reparamende vaEdwin Mushoriwa vanga varipowo pamusangano weAmnesty International uyu vaudzawo Studio 7 kuti vane chivimbo chekuti mumwedzi mishoma iri kutevera mutemo wenyika unenge wava kurambidza kutongera vanhu rufu.
No, mutemo wechikuona kuti unogona kuti upinde nekubudirira mumwezi mitatu oya yakadaro, sezvo taane kuwirirana kuti parliament iri kubvuma, government iri kubvuma, tikuona kuti mutemo uyu unogona kubudirira nemwezi mishoma iri kutevera.
Kana mutemo uyu ukapasiswa, Zimbabwe inenge yapindawo mugungano renyika dzinodarika 110 dzinenge dzarasira kure mutemo wekutongerwa vanhu rufu. Kutaura kuno, mutemo wekutongera vanhu rufu uyu unokwanisa kushandiswa bedzi pavanhurume vari pakati pemakore 21, 21 years, nemakore 40, 70 years. Madzimai, kunyange vari mhondi, havatenderwi kutongerwa rufu. Amnesty International yazivisawo kuti China ndiyo yedzimwe nyika dzinonyanya kutongera vanhu rufu, kunyange nyika iyi chiedza nepesi painogona kuti izvi zvisazivikamwe. Dzimwe nyika dziri pamberi pakuuraya vanenge vatongerwa rufu iEgypt neSaudi Arabia. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Rimwe sangano rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU raendesa tsamba kuparamende richinyunyuta nekukwidzwa kwakaitwa mari dzechikoro paBulawayo Polytechnic College pamwe nekurambidzwa kwevadzidzi kubhadhara mari idzi nemari yemunyika. Mwedzi wapera, dare repamusoro reHigh Court rakamisa chikoro cheHarare Polytechnic College kumanikidza vadzidzi kubhadhara mari yedzidzo nemadhora ekuAmerica chete. chete mushure mekunge chaendeswa kudare nemumwe wevadzidzi vepachikoro ichi. Munyori anoona nezvemutemo muzinasu vafani vegona vakudza Studio 7 kuti vakaedza kutaura nevakuru vepaBulawayo Polytechnic asi hapana kuwirirana. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaAmon Muruvira sezvo nharembozha yavo yange isingadavirwi. Asi vakamboti vabereki vanofanira kubhadhara mari yakati wandei kuti vana vadzidze zvakanaka vaine zvikwanisiro. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naTavo Kanquve weStudio 7 navaFanuel Gona.
Taya hombe inoita kuti tikwanise kunge tichienda kupariamendi inyaya yezvitsvimo zvevabhizi vari kupokana nefistructure yakabuditswa nehurumende mumasvondo apfuura.
Fistructure iyi yanga yakamira sei?
Mari yekubhadhara zvidzidzo yakauya yakakwira. Ine also unjustifiable it at the same time the fistructure is managed toward sections 25. Inotaura kuti mwana wese wemunyika yeZimbabwe ane kodzero yekuwana dzidzo, uyezve dzidzo iyi inofanira kunge iri affordable and accessible.
Parliamenti yagamuchira here tsamba iyi uyezve ndezvipi zvamakatarisira kuti zvinge zvichiitwa mushure mekugamuchira kwetsamba iyi?
Sezvo nyika yeZimbabwe iri democratic country, tine shuviro nekutenda kuti hurumende ichava nekuchengetedza kodzero dzevadzidzi vemunyika yeZimbabwe.
Tiri kuona kuti High Court mumasondo apera yakarambidza Harare Poly kuti inge ichibhadharisa mari dzechikoro nemaUS dollars chete. Izvi zvichiri kuenderera mberi sei kumamwe makoreji?
Mastudent mazhinji epaBulawayo Poly vanoziva kuti pese pavainge takorinti neadhimini vaiudya zvinhu zviri different, but the bottom line ndeyekuti vanga vadzidzi vanose vakabhadhara nemari RTG vanofanira kutangidza zvakare kuti vakwanise kunge vachibhadhara nemari yekuti tikakontauta lawyer kuti tiengeje nevaadhimini aya maauthorities emainstitutions aya vari kutanga kuzviramba kuti hano isusu tiri kungotendera mari yemuno chete, chero mari yekunze uyo anoti forcing a certain amount. Kati tichingobva mastudents obva vatara achichema kuti vatanga zvakare vari kutiti bhadharai maUSD kana muchida kuti muve accepted by institution.
Vanoona nezvemutemo musangano rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vafanira kugona vachitaura parunare naTabo Kanquve weStudio 7 vari kuHarare.
Tine hurombo kwokuzivisai vateereri kuti kutanga musi wa12 kukadzi tinenge tisasati fenyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepfenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition muririmi rwechirungu.
Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona ne Ndebele zvinotanga na7 manheru, tichitepfenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu.
Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamuka sepa Studio 7 yapo, mamuka sepa Studio 7 yapo. Ndudungu pangu muono wangu nyenye kudu kuchinja nyizu kwa mwa kuito. Zema kuseni mwati mwataora zvizvino nga zvaka mambile zvizvino zvaka ita pati hei. Mwaku kwa zana meaidu kumeamesha kuno kubigozi. Ndo nyusu zano tutera pa mwaku wanzi chirungu. Mwauraya na gogo edo. Mwauraya mwanga watichinja ipo papu. Ana gogo edo na sikuru ndo nyusu zanya so tutere roze chisho na ichi. Jino chirungu cha mwazo pinza icha. Mwauraya wabereki wedu. Anyway, atinga ziti nga ituwa siya. Sita kuri titono ushu disa izu.
Ndini jangu lake kututande kwa South Africa po. Ndine chichemo kuna vachamisa apa. Vachamisa vakumidza kuumba bato rimwe. Ndinoda kuti vamhanya streke kuzvo. Vatiri vanokumba futi richangopwanyika mapanyika yata mamwe mapato. Ngavambogara pasi vamboona kuti voita plani ipi vasati vatanga bato rimwe. gambo utanga vagara pasi vamanya kumutsa rimwe bato vambo kugara pasi zvavakwanisa kutoita izvezvi kutaurira vanhu mamiriro zvakaita mamiriro mabudiro vaita nokuti vari kurongei chete vachatanga vavhura imwe pati because izvezvi so ZANU PF inenge akavatarisa kuti vari kuitira hapana kuvanosvika futi nongopanywa tichatasvika kana kumaelection anotevera ngavambomira kumboita zvepati ino vambogara pasi vamboongorora kuti votanga voitanga sei pati yacho.
Vanhu vestudio apo vana mukoma tanonoka wande nana Bracing nana mukoma Ivanza, nyaya yamutsvangwa hamusi kuiburitsa sei, hamuzi kuiburitsa sei nyaya yamutsvangwa. Tinongoona zvikaitika kwavachamisa munomhanya chaizvo. Yachamisa yamutsvangwa ya hamusi kuiburitsa ngeiko? Hamusi kuiburitsa sei? Kudzoka kwakaita basa hamusi kuzvitaura ngei? Sei musi kutaura nezvazvo? Taurai nyaya dzese sezvamunotaura kuti munotaura zvejekerera hamuna saidi ramakareregera.
Dangoonesawo panyaya muri kutaura yekuti mamainzi anourayisa vanhu achidini. Mamainzi azere wose, ruzhinji ndevanhu ivavo vezano. Saka hapana anogona kukondrora kuti kwanzi vasachere kana kudii. Kungotaura vokufadza vanhu vanenge vari kunze kuti vanhu vati vane zvavari kuita pasina zviri kuitika. Ndoda kutaurawo nenyaya iri kuitwa nemachina. Zvinogobetserei kuti muri kuti vanhu kana vachida kuvhotegwa vanhu vezano ava ndobva kushuruguko? Shurugu ibote rekwarose rangori makomba. Izvozvi vanhu vaichera vachinzi vavhotere ZANU, vaichera vachera pose pose. Izvozvi hapana vhiki, vadzingwa vose vanhu ivavo. Pari kutorwa nemachina muchiti migodhi yachona manje yakakanganisika, haitenderi kupinda vanhu, asi machina ari kuitora manje. Saka zvinogobetserei kuti vapedza kuvhoterwa vodzinga vanhu? Havashandi vanhu, havaite sei? Vaakudzingwa, vaakutanga kuba mukaenda kunzvimbo inonzi Shurugwi voterekwa izvozvi. Muchiona ramakomba rangu igomo rapera raparadzwa pose pose izvozvi.
Uyezve Life Talk yenyu iyo, Life Talk, kana mati muri kutaura nezvachakati musoro wenyaya iwe wamaisa, ndiwo ngaufambwe nawo kusvika maminitsi iwayo apera, nekuti nyaya dzacho dzamuri kutaura hakuna kwadzinopedzisira dzasvika ende hatina zvatinonzwisisa pazviri. Saka mukadzitaura dzikataurwa kusvika dzapera tinonzwisisa kuti pa 30 minutes kana pa 40 minutes dzachitaurwa Life Talk tabata ichi, tasara tini chatakabata. Mukangobvisa nawo dzemakuseni chete muchaona kuti vanhu munosara nawo shoma shoma. Saka handifungi kuti business rinenge richifamba zvakanaka.
Vanoti hanzi izvo muna hamuna mari, muno mune mari. Vanoti kana vaakufamba vanofamba vari more than 15. Handiti mari iyo inenge ichitongobuda, ende mune muno upfumi hwezviwanikwa zvinowanikwa muno. Kusada kungobhadhara chete, kusada kunyepera kuzungaira. Upfumi hurimo muno hwakanyanyisa. Dai pasina vungikini, dai musina upfumi, havaimboita kuti panoitwa maelections wachipa munhu wese muZimbabwe muno machicken in anokosta mari yakawanda, ende vachingobvumira mangima by election all the time. Kureva kuti mari wanayo muno, muno mune mari, kusada zvako kubhadhara kuIMF, kusada mari iri muno yakawandisa zviwanikwa zvinowanikwa muno zvirimo. Mazvita Studio 7 tinokutendai nedzidziso nenyuzi dzamunongotipa all the time. Mazvita, bye bye.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Iko zvino tichimbotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti bhiri rinoona nezvekupinda kwevanhu muAmerica kana kuti immigration bill rave kutadza kubudirira nekuda kwekuti bato remaRepublicans riri kuteerera zviri kutaurwa nevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump. Tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vachishanda nesangano reAll Hands on Justice.
Bhiri ibhiri rane mavhiki richitaurwa ende rikubvunzwa ne ma congressmen namamasenators aruda kuti kuboda kana kuti maboda emuAmerica ave achiongororwa kuti vanhu vari kupinda apo vave vachiregulator. Saka bhiri iri riri kuyawo zvekare nezvimwe zvinhu zvirimo kunyanyanya funding chaipo kune dzimwe hondo dzekubudisa America. Saka zvinhu zviri kunetsa kapapita makakatawana nokuti vamwe vari kuti bhiri iri harina kusimba semasimbiro aifa rakaita, vamwe vari kuti bhiri iri riri kuadresawo zvimwe zvinhu harisi kuadresa zvimwe zvinhu zvakakosha zvainofanwa uchiadresa panyaya dzeimmigration.
Takaona kuti zvanzi zvinotaurwa namademokrats vachiti mubhiri iri mune zvinhu zvizhinji zvakanga zvichidiwa neve Republican Party, asi iko zvino vapedza kunyora bhiri iri maRepublicans voita sekuti havasi kurida. Chii chiri kuitika ipapapa sevachinja mwoyo pamusoro pebhiri iri?
Bhiri iri I think chiri kunyanyonetsa ndechekuti tinoziva kuti pane nyaya dzakawanda dzekunetsa dzagara dzichinetsa panyaya dzeimmigration munomo, kunyanyanya nyaya dzevamwe vana vakauyawo vasina mapepa vanonzi vedhaka. Ivava vana ava havasi kuadreswa pabhiri iri, ende bhiri iri hapana zvari kunyanyotaura pamusoro penyaya idzodzodzo. Uyezve pane dzimo nhaurirano dziripo dzekuita senge mebhi pari kutaka kusaura pakuti ndiana achawanawo mapepa kana kuti magreen cards kana mapermanent resident, ndokuona kuti pane vamwe vakabva kuAfghanistan vachitiza hondo hongu vachitiza hondo yange yaitika ikoko, vari kuwanawo vari kunzi vachave vachiwanawo atingati mapermanent resident. Saka izvi zviri kuisawo makakatano yokuti kuvagara vari munomo vachabhenefitawo pakadii kana kuti system ichakwanisa kugadzirisawo nyaya dzemapepa zvakadii pane vanogara variko. Saka ndiwo makakatano ari kuitawo kuna atingati mademokrats ari kuti hongu bhiri rogova rakanaka zvaro pakuti richalimita avo vanhu vanonga vachibva kumabhonda to at least kana 4,000 per day kana kuti richavo richisapotawo zvekare hondo irimitawo kuIsrael nekuUkraine nekuTaiwan. But zvinhu zvisinganyanyi kuva zvichigadzirisa nyaya yeimmigration zvakasimba kuenda mberi kunyanyanyanya nyaya yevana avo vedhaka.
Mataura kuti kubhodha iko, kubhodha kwakamira sei?
Bhodha kutaura chokwadi hakuna kumira zvakanaka. Vanhu vakawanda vari pamabhodha eAmerica vari kuda kupinda, and manambazi acho ari kuunzi ari kupinda vanhu kumabhodha manambazi akawanda. Saka iri bhiri iri vari kurisapota vari kuona sekuti iri rinouya richilimita kana richipa zvekare simba kuna president kuti vanokwanisa kuvhara bhodha kana manambazi awandisa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoshanda nesangano reAll Hands on Justice vange vari parunhare kuNorth Texas neStudio 7. Munhau dzemitambo, Nigeria yakarova South Africa nezuro nezvibodzwa 4-2 pamapenalties. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sezvo tasvika kumagumo enhau dzedu dzanhasi, tinokupai misoro yenhau dzanhasi. Sangano reConsumer Council of Zimbabwe rakazivisa svondo rino kuti mari inodiwa nemunhu kuti arare mumwedzi wandira yakakwira. Rimwe sangano revadzidzi reZinasu ronyunyuta nemabatirwo ari kuitwa nyaya dzemari yedzidzo nezvikoro zvapamusoro. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Danoka Wande, ndichikusiya murume uko maKris Gande nenhau dzekusindebele.